mumwe wechidiki vari kuuya paurongwa wegore rinonzi vaRobson Chere, vanova munyori mukuru wesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ. VaChere vanoti vari kufara zvikuru.
Mukana takautambira nemaoko maviri takaugamushira, ende tinovimba kuti panguva yatinenge tiri muAmerica, munyika yeAmerica, tichadzidzawo zvakawanda, naivo vachanzwawo zvakawanda zvavachadzidzawo kubva kwatiri.
Vanotiwo vari kutarisirawo kuti kana vadzokera kumusha vachabatsirawo vamwe vechidiki kuti vasimudzire mabasa avanoita. Ko, vamwe vakambopindawo muurongwa uhwu makore apfuura vanoti kudii? Mhosva rekuda kwaShemakuswa, vane makore makumi matatu nemapfumbamwe, vakaenda kuchirongwa cheMandela Washington muna 2015. Mhosva reMakuswa vanoti pavakaenda kuchirongwa ichi vaingova mushandi, asi iye zvino vava muzvina bhizimusi vachipfuya nyuchi.
Ndokubva ndatanga bhizimusi rehuchi. Saka zvatinotarisa izvozvo, huchi wangu wakatozarawo mashopu, unoonekwa kumafamasi, kumarestaurants, kwese nekwese. Pamusoro pezvo pekuti ndiri kuita mari nazvo.
Vadzika maibere vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vanotiwo chirongwa ichi chakavandudza udzamu hwavo panyaya dzeutungamiriri, izvo zvakaita kuti vakwidziridzwe pabasa.
Chakandibatsira kuwana maskills, leadership. Vakakwanisa kutipakurira maskills anodikanwa for leadership. Handinofunga kuti akandibatsira iko zvino ndava programs coordinator kana kuti deputy director weHuman Rights NGO Forum, zvichireva kuti ndava kumanaja maprograms ese eforum. Saka ndiri kushandisa maskills andakawana kupresidential precinct.
Vabere vakasarudzwa kuenda kuchirongwa ichi muna 2017 vakaenda kuuniversity yepresidential precinct. Vanotiwo chirongwa ichi chakavapawo mukana wokuumba hukama nevamwe vechidiki muAfrica vanoitawo mabasa ekurwira kodzero dzevanhu saivo. VaVivid Gwede, avo vanovasachigarawo vechidiki vese vakaenda kuchirongwa ichi chinonzi Mandela Washington Fellowship Alumni Association, vanoti vakabatsirwawo zvakanyanya nechirongwa ichi.
Zvakandibatsira nekuti zvakandipa nguva mukana wekukwanisa kudzidza nezveutungamiri. Ende also zvakavakoshera panyaya dzekuti ndezvipi zvavanoona zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende kutinge tichibudirira senyika.
Muna 2016 vaGwede vainge vari kuUniversity of Duquesne muPennsylvania. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe, Amai Stacy Lomba, vanoti vanofara zvikuru kuti vazhinji vakaenda kuchirongwa ichi vave vana muzvina bhizimusi, uko vamwe vave vatungamiriri mukurwira kodzero dzeveruzhinji. Imwe nhengo yesangano rinoshanda nevechidiki reYouth and Community Development vaOwen Liwayo vati chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakakosha zvikuru sezvo chichivandudza utungamiriri hwevechidiki munyika uyewo muAfrica.
Ivi programu yakakosha zvikuru kune vechidiki vemuno muZimbabwe kana kuti vemuAfrica.
Chirongwa ichi chakatangwa nevaimbova mutungamiriri weAmerica vaBarack Obama chichinzi Young African Leaders Initiative kana kuti YALI muna 2014. America inoti kusvika pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe mazana maviri ane gumi nevatanhatu zvaenda kuchirongwa ichi chine donzvo rekudzidzisa vechidiki zvemabhizimusi pamwe nekuvandudza utungamiriri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.